mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechina gumuguru 11 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi semarongero akaitwa nesangano iri. Dutu mpengo rine huturu husati hwamboonekwa kwemakore akawanda, Hurricane Michael, rakasvika nezuro kumucheto kwedunhu reFlorida, umo rinonzi riri kuparadza zvinhu zvese zviri munzira maro. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemitemo yokutongera vanhu rufu, kana kuti World Day Against the Death Penalty. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi semarongero akaitwa nesangano iri. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuedza kuti kuratidzira uku kusaitike, asi vashandi vazvipira kuratidzira nekuti zvinhu zvavaomera. Vamoyo vati hurumende inoziva vanhu vakaba mari kumabhanga, naizvozvo ngaivasunge pachinambo chekuremedza vanhu nemitero yavasingakwanisi kubhadhara. Tabata vamoyo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nhasi makuseni tiri kutarisira mamembers edu nevamwe vari kubva kumasectors akasiyana-siyana, vekereke, maNGOs, nemamwe mamembers anobva kumaunions akasiyana-siyana, kuti vaungane tiite zvataronga. Tirinoda kuratidzira nezvakaitwa nehurumende zvakaannounswa musi wa 1 October 2018. Saka tichagadzirira kuti tiite zvokuratidzira, tichaenda kumaofisis ehurumende tovapa petition yetu nezvatiri kunyunyuta nazvo zvatisingadi nezvatiri kutarisira kuti hurumende iongorore igadzirise. Ndiyo magadziriro ezuva ranhasi.
Mapurisa zvakati hamukwanisi kuratidzira nhasi, mazvifambisa sei kusvika apa?
Madziviro edu mutemo ndeyokuti havana kodzero rakadaro mapurisa rokuti rambidza. Mutemo uripo wenyika unotipa kodzero rekuti tiratidzire sevagari venyika. Tiri kuona kuti mapurisa ari kuedza kuvhundutsira mamembers kana kuti ZCTU kuti isaexercise kodzero raro rayo yekuratidzira. Saka mamembers atoita dhizishini yokuti hai, tiri kuendera pamberi nekuratidzira tichinyunyuta nezvaitwa nehurumende.
Sangano renyu riri kuratidzira pamusoro pemitero mitsva chete here, kana kuti pane zvakawanda zvamusingafare nazvo?
Inyaya yemataxis kunyanya. Isisu varombo, mataxis aiswa nehurumende achatora mari yakawanda kunesu tisina chinhu. Chechipiri, pane nyaya yemutengo. Zvinhu hazvisi kuwanika kumashops iyo zvino, mashops aempty. Vanhu vari kurambidzwa kutenga zvinhu nemaRTGS kana kuti nemaswipe, anzi ngavauye nemaamerican dollars apo American dollars etu tiri kurambidzwa zvekare kuti tipiwe kumabhanga hanzi tinofanira kuva tichivhura mamwe maaccounts. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kunyunyuta nazvo. Tiri kuti hurumende tarisa nyaya yemutengo uri kukwira everyday kushayika kwezvinhu. Vanhu vari kurara vari kumacues emafuel. Vanotaura kuTV muradio kuti zvinhu zvanaka. Asi maonero eti ndezvekuti zvinhu zviri kuendera pamberi zvichioma. Saka tiri kuti hurumende muri kuitei nezvinhu zvakadaro. Munoziva vanhu vakaba mari yehurumende. Munoziva vanhu vakatora zvinhu. Wai musingatedzeri vanhu ivavo kuti vabhadhare instead yokutorera vanhu varombo through tax yaiswa iyi. Hurumende inoziziva kuti mari dziri kushota kumabhegi dzakaenda kupi dzakatorwa nani. Vanhu ivavo ngavateerwe vabhadhare. Noti kuti the ordinary people ndivo vakutopandichwa kuti vabhadhare chikwereti chehurumende.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
Tiri kutarisira vanhu vakawanda asi munoziziva kuti already pane kubvundutsirana, pane mapepazi ari ku akafojiwa tingati maflyers ane logo yeZCTU ari kuti demo yedu yakanzuriwa haisipo. Saka tiri kuona kuti nzira iri kuitwa neavo vane vavengi kuti vanhu vasabude nekuwanda. Saka hatingazivi kuti vangani vanhu vachauya asi tiri kutarisira kuti vanhu chena maZimbabweans generally vari kusangana nematambudziko every day vachabuda nekuwanda kwavo.
Kana kuratidzirawo kukasaunza zvamuri kuda, mune zvimwe zvamakaronga here kumanikidza hurumende kuti inzwe zvichemo zvenyu?
Strategy yetu iyo zvino ndeyekuti tichaigara chiri mustreet kusvika zvanata. Saka kana tisina kukuwana zvatiri kuda, tichakoka maZimbabweans sondo nosondo kuti vabude mustreet. Saka tichaedza kusustaina action yedu nekuti hatisi kuida kamwe chete kana kuti zuva rimwe chete kusvika zvinhu zvanaka. Tichaedza kuvhara jiga yacho kana ichivharika.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Dutu mpengo rine uchuru usati hwamboonekwa kwemakore akawanda, Hurricane Michael, rakasvika nezuro kumucheto kwedunhu reFlorida, umo rinonzi riri kuparadza zvose zviri munzira maro. Dutu mpengo iri rinonzi rakasvika richibva mugungwa reGulf of Mexico riine mhepo yaimhanya mamaira anoita 150 paawa kana kuti 155 miles per hour. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida vapromise Sunday vanoti ivo nevamwe vokuZimbabwe vavanoziva vari muFlorida havasi mujodzi yokusangana nemvura iyi sezvo vari nechomukati muguta reOrlando. Hurumende yedunhu reFlorida iri kukurudzira vagari vakatarisana nenjodzi yedutu mupengo iri kuti vabve mumisha yavo vaende kunzvimbo dzisina njodzi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaSande nezvenyaya iyi.
Dutu mpengo ramabva unotaura raJonga Kandemiri riri mugungwa munonzi muGulf of Mexico. Saka richabata haro Florida nevandodunhu ratinogara, asi richange riri kuchengo cheFlorida kure kure. Last part yeFlorida wakubuda from Florida uchienda kunzvimbo kunonzwinana Pensacola. Saka haisi kuuya nepakati peFlorida asi ichabata chidimbu cheFlorida. Kana kuri kupa muenzaniso sezvakaita kuZimbabwe, ndingangoti ndingape muenzaniso wekuti dutu rinenge richienda kunzvimbo yakaita sekunana Victoria Falls.
Pane vamunozivawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvingange zviri kudunhu ramuri kutaura ringange richinangana nedambudziko iri?
mundangariro dzangu hapana vandinoziva baba zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kuna Pensacola asi zvisingarevi kuti hakuna kungovawo kuti inini handina vandinoziva vanogara kunzvimbo ikoko
saka imi ne kune dutumupengo iri muri kure zvakadii
tiri kuresa zvakafanana ndingade kupa muenzaniso wekuzimbabwe ndingati dutumupengo riri kunzvimbo yakaita sevictoria falls isusu tiri kuHarare zvokutoti tinotodhraivha 6-7 hours kubva kuno kwatiri kuti tiende kuchaafektwa nedutumupengo iroro one rinenge riri dutu rinofamba nemhepo shoma asi kana manhamba awedzera kusvika ku4 zvava kureva kuti panenge paine mhepo nemvura and mhepo yacho inenge ichifamba zvinotyisa zvokuti ndizvo dziya dzinotakura kana kupaza mabuildings saka category 4 idutu rinenge rine speed yakakurisa saka dutu rakadaro rinowanzopwanya zvinhu zvakawanda uyezve rinokonzera flooding kwarinenge raenda
tichitarisawo matanho amuri kunzwa ari kutorwawo nedunhu renyu kana nehurumende yeamerica akamirawo sei kubatsira vangadai vachiwirwa nedambudziko iri
chinoitika kuno ndechekuti kana kuchitarisirwa kunzi kune kuakata seirori governor weflorida anenge akatopa state of emergency zvichireva izvo kuti atotaura kuti iye madepartments akaita sefima anoona nezvekubatsira vanhu kana matambudziko auya anenge atopiwa mvumo yekuti vaburise mari dzekubatsira either kuwana mashelta kutengera vanhu mvura nekuchengetedza zvizvarwa zvedunhu iroro zvichatarisikana nesekwende iyi saka state of emergency yatopronounswa kudhara kuarea ikoko uyezve imwe dzadziro inoitika ndeyekuti panozoitwa inonzi mandatory evacuation zvichireva kuti izvo governor anenge ataura kuti nzvimbo yakadai tiri kutarisa kuti muchasvikirwa nedambudziko saka munhu wese akatarisana nedambudziko iri anofanira kuti abve vapinde mudzimotokari dzavo vatize vaende kune dzimwe nzvimbo kutaura kuti vasatarisa netsekwendi chinoitika ndechekuti ukasatiza panguva yakadaro tsekwendi yakakuwira panenge pasina maservices ekukubatsira kana mafire department maambulance zvose zvinenge zvamiswa kufamba because vanenge vazvati nyange vanhu vavavo vanoshanda mabasa ivavo vanenge vaamutsekwende zvekare saka evacuation inenge ichireva kuti vanhu vese vavari kunhu dzavachibuda kubva munzvimbo idzodzo
chizvarwa chezimbabwe vapromise sunday vachitaura vari parunhare muorlando mudunhu reflorida najonga kandemiri westudio 7 gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakati bazi ravo rakazvipira kushanda nematunhu kugadzirisa nyaya dzezveutano munzvimbo dzese munyika vakataura izvi nezuro pamusangano wavakaita nevagari uye vezvipatara nemakiriniki munoton umo mavakaswera vachiona zvipatara nemakiriniki munharaunda iyi mumiririri wenoton muparamende vatemba mliswa ndeumwe wevanyadzikani vakange varipo mukuzeya kushanya kwavamoyo munharaunda yenoton evans zininga westudio 7 akabata vamliswa kuti tinzwe maonero avo
izuva ranga tine mutungamiri wehutano Dr. Obadiah Moyo naprovincial affairs minister honorable Mary Chikokwa nenapmd provincial medical director wanyamayaro navamwe vakuru vehutano iro madirectors yekucapt mai mutema vaya kuzoona kuti nezvekuitika zvekufamba sei chekutanga kuda kuvandudza hutano munoton nekuti chipatara chenoton chinova chiri chakanzi rusipi wehurumende kuti hurumende ikatora kunenge kwava nemaambulance madokta kwanda manesi akawanda iye nezvehurumende dziyai kutobetsera nekuti noton iyo kanzuro yatatu saka ndiwo urongwa hwangu huripo nhasi nebasa randikapiwa nevanhu venoton kuti ndivamirire kuti health sector hutano hwavo hunokosha noton yakura futi zvakare nekuti vana varikuberekwa panoton hospital i-200 zvinosvika inenge yatiwo general hospital kana district hospital zvangaende ipapo neizvozvo ndizvo zvinoita kuti ndepopulation vagari vemunotoni vawandisa inopange chikaita for 40,000 people asi unotonyane vanokwana kusvika 100,000
mashoko anyanyawo kubatwa nemutauri mukuru Dr. Obadiah Moyo angare kuti kudii
angare kuti vanoda kuwanza utano idzi nyaya ndidzo dziri paurongwa hwavo hwebasi kuti isusu sevanhu vagari vemuzimbabwe topano pange paine 50 kilometers pakufana pane trauma center iripo and noton inzvimbo ine highway inzvimbo inokodzera nekuti noton inobetsera zvimba inotopedzera mhuri dzekuwadzana nebudiriro futi zvakare nekuzvimba east saka neizvozvo vanodiwirirana nazvo asi vari kuti iyo kanzuro ngaibve yazadzikidza kuti zvinhu izvi zvibve zvanyorwa pasi iwo wachitanga kuita basa vazvikamuchira. Saka kwangomirira chete tsamba inobva kukanzwa kuti aiwa chipatara ichi chitorai hurumende yochipindira.
Ivo vagari vemudunhu renorton vatambiranawo sei neurongwa hwamaswera muchiita uhu?
Vatenda chaizvo nekuti ndo upenyu. Kana pasina utano hwakakodzera, kana pasina chipatara chakakodzera kuti vanhu vange vachirapwa, hapana zvatinenge tichiita. Saka vazvitenda chaizvo nekuti ivo ndo vari kunzi vaende kuHarare nekuparire Nyatwa kunorapwa. Ivo vachigonge vachirapwa ipo panapa pahospitari, ende even madoctor, private doctors vese munoton vana chiremba vazvitenda kuti havarambe vachirifeya kuHarare kana kuparire Nyatwa. Saka zvatambirwa nefaro chaizvo nevagara munoton.
Avo vanga vari umiriri weNorton mudare reparamende Vatemba Mliswa vachitaura parunare vari kuNorton naEvans Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tinoda kukuzivisa imese kuti nhasi china nenguva dza 4:30 pm muZimbabwe, Zim Papers TV Network pamwe chete neVoice of America vachange vachikunzirai hurukuro musoro wenyaya uri wekuti Mapping Zimbabwe's Media Landscape. Vamwe vachange varipo vanosanganisa vaNick Mangwana, muzvare Grace Mutandwa, vaWilliam Chikoto, vaJeff Nyarota, vaChris Chinaka, vaNyasha Nyakunu navamwe. Hurukuro iyi ichange iri live paZim Papers TV Network nepaFacebook page yeVoice of America. Zimbabwe nezviro yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemitemo yokutongera vanhu rufu kana kuti World Day Against the Death Penalty. Zimbabwe yakagumisira kuuraya vanhu muna 2005, uye gore rino vose vainge vagara makore gumi vari mumajeri vakamirira kuurawa vakaregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakanzi vagare mujeri kweupenyu hwavo hwese. Bumbiro remutemo wenyika ra2013 haritenderi kuti madzimai atongerwe rufu, asi varume vari pamakore anotangira pamakumi maviri nerimwe kusvika pamakore makumi manomwe. Mukuziya nezvezuva iri, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neAfrica Regional Program yeInternational Commission of Jurists vaArnold Tsunga.
Maonero angu ndeyekuti kutongera rufu hachisi chokwadi kuti vanhu vakatongerwa rufu vanobva vaita kuti mhondi pakati pedu dziite shoma, nokuti pane mastudies akaitwa kunyika dzakawanda including kunana America ikoko zvinoratidza kuti death sentence, kutongera munhu rufu, hakuiti kuti vanhu vanenge vane umhondi mukati mavo vafunge nenyaya yekuti ndichaendeswa ndichaurayiwa ndikaurayawo. And at the same time, hazvivatidzikwa kuti mhosva dzinoti wandei vanhu vakatongerwa rufu inhema idzodzo. Masadhisi anonyatsoratidza kuti nyika dzisingatongeri vanhu rufu like kunana Europe, wana like Dutch government, kunana Sweden, mhosva dzekuurayana dzakaderera chaizvo pavakangobvisa nyaya yekuti vanhu vanofanira kutongerwa rufu. And then kunyika dzakaita like vana USA, America, kuTexas, zvinoratidza kuti ikokoko vanhu vachiurayiwa kana vatongerwa rufu. Asi nyaya dzeumhondi nenyaya dzakaitisisa dzakati wandei kuTexas kupfuura like kunonzi kuMinnesota kusina death sentence. So I think tinofanira kuita zvatakanyora mukumbe wemutemo muZimbabwe kuti kutongerwa kwerufu hakufanira kunga kuchiitwa muZimbabwe.
Tichitarisawo mutungamiri wenyika aripo vamunangagwa, vanenge munhu asingadi kuti vanhu vatongerwe rufu, zvingabatsira here kuti vanorwira kodzero dzevanhu vange vachigara nawo pasi vati bumbiro racho remutemo ngaribva rabviswa zvachose kuti nyangwe varume vanonzi vanokwanisa kuurayiwa vasaurayiwa?
Zvinogona kuita nekuti iyo president vedu handiti vakapona neburi retsono vanga vatongerwa rufu panguva yehondo. And dashinzi kuri kunzi vakatourayiwa tisina mutungamiri akafanana naiye nhasi. Asi munoona vamwe munyika vanogona kutofunga taiwa muNangagwa dashinzi vanga vasipo, maybe nyika yakabva yatoguma yapinda kumawere nenguva yaena Mugabe nekutongopa kushita vana Mugabe. So iye atori humbo rwekuti kuuraya munhu nekuti anenge achinzi apara mhosva hazvisi zvinogona kubatsira nyika. And zvinogona kutoratidza kuti munhu anenge achirwira kodzero dzevanhu anogona kutotengerwa rufu nekuti vanenge vari vachitonga panguva iyoyo vanogona nga vasingamudi. But otherwise ndofunga kuti iye muNangagwa munhu wekuti akataurwa naye nevanhu vekodzero dzevanhu anogona kukasika kubata nyaya yacho nokuti iye akapona murutswa.
Tombotarisawo kavamwe vanoti aiwa hama yangu kana yaurayiwa vatsunga, munhu wacho anenge aurayiwa kahama yangu anofanira kunge achiwana chirango chakafanira, nekudaro anofanirawo kuti aurayiwewo.
Zvinonzi an eye for an eye, kuti munhu akabviswa dziso wabvisawo. Nyika munosara mamapofu nokuti zvinoitika chaizvo kuti vanhu vanogona kutadzirana. But mukati munhu aba ngaachekwe maomuoko auraya ngaurayiwewo. Zvezvaurayiwa kuti chakuitika munyika idzi munenge makutoti hamudi kuti munhu auraye, muratidza kusada kuuraya kuti munhu auraye nekuuraya. Saka it's like muri kushandisa mufananidzo wokuuraya sechinhu chekuedza kumisa kuuraya. Saka munenge mauraya nese. Saka zvinhu zvisina kunaka. Chinodiwa ndechekuti kana munhu atadzirwa ngaite mwoyo murefu, ngaamire kuti matoro egumosva atonge munhu. Kana munhu achida kugara kunjeri kwenguva yakareba, ngaagare kunjeri kwenguva yakareba. Ndokuitira kuti nyika irambe ichienderera mberi.
Mukuru wesangano rinoona kodzero dzevanhu muAfrica Regional Program yeInternational Commission of Jurists vaArnold Tsunga vange vari panhare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, munyaya dzezvemitemo, mamwe magweta anoti Zimbabwe yakaita chinhu chikuru mukusainirana chibvumirano neAmerica kuti vanhu vanopara mhosva yavakatizira kune dzimwe nyika vadzorerwe kwavakapara mhosva idzi. Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nekambani yemagweta yeScanlon and Holderness vaGordon Nyengedza vanoti Zimbabwe yatora nharo huru mukusainirana chibvumirano ichi neAmerica. Tabata vaNyengedza kuti tinzwisise zvinoreva chibvumirano ichi.
Chibvumirano chinobatsira mukutambidzanwa kwevanhu vanenge vachipomerwa mhosva pakati penyika mbiri idzodzi, kana kuti vanenge vakatokonvictwa kana kubatwa nemhosva vasipo kunyika idzodzo dziri mbiri, kungava kuAmerica kana kuZimbabwe. America kana Zimbabwe yokumbira kuti titambidzeiwo vanhu ava kuda kuti vauye kuno kuzotarisana nemhaka dzavo dzavakapara, kana kuenda mujere vachiseva time for mhaka dzavanenge vakapara. Ndo mashandiro achinoita.
Pane dzimwe here mhosva dzisingapindi muchibvumirano ichi?
Hongu, tisati tasvika ipapo wahwande. Chibvumirano ichi chakasainwa muna 24-25 July muna 1997. but changa singa kwanzi kushanda chaka zutanga kushanda cha kuchitanga kushanda yezvino after cha gazetwa musi 5 October anowan the last week wongu pane dzimwe mhaka dzingapindi asi mhaka dzinopinda imomo ndopatinofanira kutangira imhaka dzinenge dziri dzekuti munyika mbiri idzodzo munhu anokwanisa kupika jere kana abatwa kuti iko mhaka yari kupomerwa iyo akaipara anopika jere for a minimum of 1 year munyika dzese dziri mbiri mhaka dzese idzodzo dzinopinda paextradition treaty iyoyi ko mhaka dzisingapindi imomo imhaka dzakafanana nedziri pasi pe 1 year pozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nedzechiuto dzinenge dzakaparwa kana pane pari panguva yehondo hadzipindi ipapo pozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nekuuraya kana kuti mutungamiri wenyika idzodzo dzinoextraditwa hadzipindi pamhaka dzinotsiurwa kunzi hadziextraditedi.
Kana munhu achidikanwa nehurumende yezimbabwe kana kuti nehurumende yeamerica zvinofambiswa sei?
Chikumbiro chinouya through ambasada anenge ari muzimbabwe kana high commissioner weamerica ndiye anosaina mapepa. Asaina mapepa chikumbiro chosvitswa kuministry of home affairs and cultural heritage iyo ndoyozoshanda naprosecutor general. Mapepa anotoenda mapepa anenge achitaura kuti kuamerica kwachona mhaka yachona yakamira sei iye chaari kunzi akaita chii ende anowanikwa kunyika ipi. Mapepa ese anoratidza mhosva yaakapara anosvitswa kuna magistrate kobuda warrant of arrest mapurisa oenda onokwanisa kusunga munhu iyeye kuti iko aunzwe mudare. Aunzwa mudare magistrate anongotarira chete pachiyero chiri pasi chatinenge chiti prima facie hachichiyero chinonyanya kushamisa chekuti zvingange zvakadaro here kuti pane nyaya yaanofanira kunopindura. Zvatokwana ende mhaka yaakatarisana nayo imhaka here inokwanisa kuextraditika kana akabatwa nemhosva anopika here jere kudarika 1 year. Zvikangooneka zvakadaro chete zvinobva zvabvuma kunzi atambidzwe kunyika iyoyo. Zvakafanana noonekwa America. America inodaro havazokwanisi kunyanyotseketudza vachitaura umbowo hwese nemhaka yekuti mutemo unokurudzira cooperation hautarisi kuramba nemunhu asi unotarisa kuti iko nyika nenyika inotora chinhano cheimwe ichiedza kuibatsira kuti munhu uyuyu atumidzirwe kunyika iyoyo.
Pane murume wekuno kuamerica Dr Palmer vakanga vachidikamwa kuzimbabwe nenyaya yokuuraya Cecil the Lion. Kugozoedha zvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvinodikamwa kuno kuamerica pamusoro pekuba mari dzechembere kunoku. Nyaya idzi dzinopinda here muchibvumirano chakaitwa ichi?
Maita zvenyu wawande. Nyaya yakafanana neAmerican dentist anonzi Walter James Palmer muna 2015 yakakonzera hurukuro chaizvo. Akatadza kudzorwa kuZimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yanga isati yagazeta extradition treaty yayo neAmerica. Saka panga pasina simba rekuti zvidaro. Asi iye zvino zvakuchikwanisa kuitika. Ndoyambuka ndotaurazve nenyaya yevakomana vamatsaura vana Chris naJulius Marimbire naAndrew Tashanduka Bere avo vanga vachidiwa kuAmerica nenyaya yetax fraud inoinvolva kuma 7 million. Nyaya iyi yakauya before High Court ndomva High Court yaramba kuti iko vanhu havanokwanisa kutumirika kuAmerica nekuti Zimbabwe again yanga isati yaincorporata treaty iyoyi mumutemo wayo. Now that zvaitika dambudziko riripo nderekuti wangovepo mutemo uyu hauchaketi unokwanisa kudzokera kumasure unokwanisa kuenda mberi.
Apo vanga vari Gweta nekambani yeScanland Holderness vaGordon Nyengedza vari panhare muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi samarongero akaitwa nesangano iri. Dutu mupengo rine huturu husati hwamboonekwa kwemakore akawanda Hurricane Michael rakasvika nezuro kumucheto kwedunhu reFlorida umo rinonzi riri kuparadza zvose zviri munzira maro. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemitemo yekutongera vanhu rufu kana kuti World Day Against the Death Penalty. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndinoti moswera zvakanaka.